manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 29 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hanzvadzi yemufi wa Washington Ali vaudza Studio 7 parunare vari ku Britain kuti vakanga vasina kuwirirana nevanonzi vaida kuviga hama yavo ava uye vati havasi kuzobvuma kuviga kudzamara gweta ravo vajob scala vaburitswa muusungwa.
Vasori nedzimwe hama vopomerwa mhosva yekuedza kuda kuviga nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapondwa vamo Blessing Ali nezuro kumabvuku.
Kwanga tikukudzwa uku kuri kutiedza kuderedzwa kwavanga vaiita masiki maviri apera kusaiziva kuti chii changa tazokonzera kuti mitengo iyoyo ideredzwe uye kuti chii chaazoikudziswa zvakare.
Zimbabwe ine Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta ediesel nepeturu kutanga nhasi. Veruzhinji vokurudzirwa kungwarira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 icho chopararira zvinotyisa kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepa naure the news works rinoti pane vanofungidzirwa kuti vasori vakaedza kuda kuviga mutumbi wamuzvaremo Blessing Ali nezuro kumarinda yekumabvuku pasina kuwirirana nehama dzemufi. Muzvare Ali vaiva nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vakapondwa muna chikumi navapius jamba avakatenda kudare kuti ndo vakaita izvi. Asi zvinonzi kuvigwa uku kwakakundikana sezvo vanoshanda kumarinda aya vainzi vanoda chitupa chemufi icho chavakanga vasina. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Hanzvadzi yemufi waWashington Ali vaudza Studio 7 parunare vari ku Britain kuti vakanga vasina kuwirirana nevanonzi vaida kuviga hama yavo ava uye vati havasi kuzobvuma kuviga kudzamara gweta ravo vajob scala vaburitswa muusungwa. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe kutinzwe divi ravo sezvo patavafonera vanga vachiti vakabatikana. Tatadza wokubata mukuru wesangano revasori recentral intelligence organization vaIsaac Moyo. Asi vamwe vashandi vepachipatara cheparirenyatwa vati havachaziva kuti mutumbi wamuzvaremo Blessing Ali uripi pari zvino sezvo usina kudzoswa kumochari pawakatorwa nezuro. Zvichakadaro dare rameja studio remuHarare nhasi ranzwa chikumbiro chavasikala chekuti vatongo vachibva kumba zvitevera mutongo wedare wekuti kutongwa kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kumbomiswa. Muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vange vasvitsa chikumbiro kudare chekuti kutongwa kwavasikala kumbomiswa vachiti pane mapepa matsva avari kuda kupa vasikala ane chekuita nenyaya iri pamberi pedare yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo matare kana kuti obstruction of justice. Vamanokore vati zvakakosha kuti vasikala vapihwa mapepa aya kuti vagopindura nyaya vari kupomerwa iyi kamwe chete sezvo nyaya iyi yakanga yatotanga kutongwa vasikala vachiramba mhosva yavari kupomerwa. Gweta ravasikala vaHarrison Nkomo vapikisa chikumbiro ichi vachiti hurumende yave kutsvaga uta nemugate asi mutongi wedare amai Marehwa nazvogofa vatambira chikumbiro chehurumende ichi vakati nyaya iyi godzoka kudare musi wandira 3 vankomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Vari kuti ivo havasati vava neumbo hwakakwana hwekuti vange vachimutonga saka vanoda kuunganidza umbo hwavo vahuunganidza avo pa defense kureva magweta avasikala naivo vasikala vacho kuti vagadzirire nyaya yekutongwa kwavo. Izvi tapikisana nazvo izvi kutendaiwa kwete hamushatika nhandare bhora ratanga makuchiunza vamwe vatambi vanyuwani ivo rara bhora ranga ratotanga. Tatendera kuti vatambi vari kutamba ndeava.
Mushure mtongo uyu, vankomo baba vasvitsawo chikumbiro kudare, chekuti vasikala, avo vakasungwa musi wachikumi 14, vatongwe vachibva kumba kwavo, vachiti havangarambe vari muusungwa, iyo hurumende isina kugadzirira zvakakwana kuti vatongwe, asi vamanokore, vati vakagadzirira zvakakwana kuti nyaya iyi ienderere mberi nekutongwa, vachiti vanga vatonza vafakazi vatatu panyaya iyi nhasi, zvavati zvinoratidza kuti vakagadzirira kutongwa kwenyaya iyi. Vankomo vatenda kuti mutongi wedare achatura mutongo pachikumbiro chavo mangwana.
Nhasi tapinda taakuti ngatichitamba nyaya yacho tichimuchitisa pamberi kwedare. Umbo hwamoti hune udzamu hwekutongwa kwavasikana. Nhasi maakuti aiwa taakukumbira imwe nguva. Naizvozvo tabva tati aiwa tokumbira vakuru kwevatongo vachibva kumba. Dare rabva rati aiwa kwete she nyaya iyi tichazomboiseya nhasi mangwana nakota pasi 11 vobva vazotipa mutongo wavo.
Chikumbiro ichi ndeche chigumi nechipiri uye pose pavakakumbira kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vasikala vainyimwa mukana uyu nematare. Vasikala vanonzi vakapara mhosva iyi zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo Recitizens Coalition for Change kunyatsime muzvare mo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vapayas Jamba Mukandi avo vakabvuma mhosva iyi pamberi pedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta ediesel nepeturu kutanga nhasi. Peturu ichikwira nemasendi maviri ekuAmerica uko diesel richikwira nemasendi matatu. Mutengo mucha wepeturu wawe dola rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi mashanu kana kuti $1.50 parita kubva padola rimwe chete nemasendi makumi mana nemasere kana kuti $1.48 parita. Mumadhora yemunyika peturu yakwidzwa kubva pa $1,007.45 kuenda pa $1,016.49 parita. Diesel rinonzi rave kutengeswa nedhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi matanhatu nemashanu kana kuti $1.65 per rita kubva padhora nemasendi makumi matanhatu nemaviri kana kuti $1.62 per rita. Svondo rapera, ZERA yakadzikisa mutengo wepeturu nemasendi maviri anova yadzosera zvakare nhasi. Mitengo yemafuta pasi rose inonzi iri kuratidza kukwira kubva mazuva achangopera aya. Vanoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti muZimbabwe mitengo yemafuta inonyanya kukwira nekuda kwemitero yakawandisa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tanga tikudzidzwa uku kuri kutedza kuderedzwa kwavanga vaita masiku maviri apera. Kusaiziva kuti chii changa chazokonzera kuti mitengo iyoyo ideredzwe uye kuti chii chazoikwidziswa zvakare vanhu vachiri muzororo kudai.
Zvinobata zvakadii vanhu tichiona kuti zvauya munguva ino yezororo?
Ndinango vanhu vakawanda vakafamba vanenge vaakuzodhurirwa nekudzoka kwavanoshandira. Vangava vanoshandisa mabhazi edu yatingati public transport kana kuti ivo vanoshandisawo mota dzavo. Zvoreva kuti vaakuzodhurirwa nekudzoka. Saka kana wanga wakaisa kamari padii tekuti uchaenda kuzororo wodzoka, zvoreva kuti taakufanira kuti wedzerei. Isu tinonyaya kuzviona zvikuru sei kune vanoshandisa public transport kuti mabhazi anobva adairirawo nekwidza mutengo. Saka kana wanga wakafamba nemari yakakwanirana pachaita dambudziko ipapo.
Tinoona kuti peturu yakwidzwa nemasendi maviri kana tichitarisa mumari yekuAmerica, kuchitiwo diesel richikwidzwa nemasendi matatu parita. Ingava mari inganzi yakawanda here iyi vakuchera ingaitawo kuti vemabhazi vakwidze mutengo kana mari dzekuripira mabhazi zvakanyanya?
Chatakaona ndechekuti panokwira mutengo wepeturu chero nemasendi maviri kana mashanu, vemabhazi nevanogadzira zvinhu vanowanza kutumira mutengo iyoyo kuvatengi, inanza wezi repass cost to the consumer. Saka mari inoita seisina kuwanda, asi netsika iye yatinoziva yevanhu vemuno yekukwidza mutengo tinotarisira kuti vachaa vakwidza mutengo. Chinotinoita ndechekuti mitengo iyoyo painozodzikiswawo yepeturu havazomhanyiririwo kudzikisa mutengo sekudzikiswawo kwainenge yaitwa.
Tinoona kuti peturu yava kuita $50 per liter, diesel richitawo $65 per liter. Tichitarisawo kana kuenzanisa mutengo uyu nedzimwe nyika muSADC, munoona Zimbabwe ine mutengo wakadi?
Zimbabwe ine mutengo yakatikurira izvi kubudikidza nemitero iyo yakambodzikiswa hayo asi kubudikidza nemitero inochadzwa atingati mataxis. Mukatarisa average yepeturu $1.38 per liter muSADC, $1.42 ndo average yediesel.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vari parunhare muHarare neStudio 7. Dzimwe nyika dzinoti dzave kuda kuisa zvirongwa zvekuti vanhu vanenge vachibva kuChina vatange vavhenekwa chirwere cheCOVID-19 vasati vabvumidzwa kudzishanyira. Izvi zvinotevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muChina mushure mekunge yarerutsa mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvichitevera kuratidzira kwainge kwoita vanhu. Nyika dzinoti America, Japan, India, South Korea, Taiwan neItaly dzatotora danho rekuti vose vari kubva kuChina vavhenekwe chirwere cheCOVID-19. China iri kupomerwa mhosva yekuvanza huwandu hwevanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere ichi. Nyika idzi dzinoti China haisi kuudzawo dzimwe nyika kuti kune mhando itsva yeCOVID-19 here, zvinoita kuti zvinetse kugadzirira kurwisana nechirwere ichi. World Health Organization inoti iri kudawo kuziva kuti chirwere ichi chiri kupararira zvakadii muChina. Asi China inoti hapana chairi kuvanza ichiti zvizvarwa zvayo hazvifanirwe kunge zvichisarurwa. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dziri kutyira kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanogona kufa muChina muna 2023. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Mari yebhajeti iyo yakapiwa kubazi rezveutano takatarisa mugore ra2023, tinoona kuti mari iyoyo haisi kutozombokwana sezvo mari yedu yebhajeti yakaiswa iri mumaRTGS, apo tine hondo yatiri kutarisana nayo yeexchange rate neinflation. Mari iyoyo haikwanise kuti inge ichirwisana nematambudziko atagara tichisangana nawo.
Ndeapi aya mungapa muenzaniso?
Matambudziko ekugadzirisa mari dzinohorwa nevashandi vezveutano, matambudziko ekugadzirisa nhau dzemishonga nemichina. Saka dambudziko ratasangana naro zvekare rekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19, kunyanyanyanya takatarisana nezviri kuitika kuChina. Zvinoita kuti tinzwe kutya kuti dambudziko iri rikazokwira muno munyika revanhu vanenge vachibatwa necovid-19 kana kuti vanezenge vaakurwara. Mari iyoyo yebhajeti ya2023 inozoitiitira shoma nani zvakanyanyisa.
Pangagadziriswa sei ipapo pekuti mari yebhajeti inenge isiri kukwana?
Tinezenge tichitotarisa kuti mamwe madevelopment partners vange vachiuyawo vachiedza kubatsira ndokunge makesis edu anyanyisa kukwira. Tiri kuzviziva kuti pari zvino izvi tiri kutiona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa covid-19 hwatotanga kukwira. Saka zviri kuitika kuChina zvinoita kuti tinzwe kutya kuti makesis iwawo akazouya neuwandu hwawo kuno kuZimbabwe, mari yedu yebhajeti inozokwana here. Tinenge tichitarisirawo zvekare kuti pamari iyoyo inenge yakapiwa kubazi rezveutano, mari iyoyo inofanira kunge ichidisbeswa paine nguva, uye ichidisbeswa sekupiwa kwainenge yakaitwa kubazi rezveutano.
Gore rino mari yakaiswa mubhajeti kubazi rezveutano varusike inenge yakanzi wedzerweika namuzvinafundo nwe
gongu. Gore rineri pakava nekuwedzerwa kwemapercentage kubva mu10.2% yakapiwa 2022 kubazi rezveutano kusvika ku11.2% yakapiwa mugore ra2023. Asi hondo yedu huru yatinayo senyika ndiyoyo nhau yeexchange rate nenhau yeinflation, sezvo mari yedu iri mumaRTGS. Saka tinenge tichivimbawo zvekare kuti ivo Minister of Finance tiri kunzwa kuti vane committee yavari kuda kuedza kuumba iyo ichazenge ichisanganisa vanhu vekuMinistry of Finance nekuMinistry of Health mari ingene kuona kuti mari inenge yapiwa bazi rezveutano mari iyoyo inge ichidisbeswa paine nguva. Saka isusu tinenge tichiti komiti iyoyo ngairege kungova komiti inenge ine Ministry of Health neMinistry of Finance chete. Kana zvichibvira ngaive komiti inosanganisirawo mamwe mapazi akaita seParliament nemacivil society vange vachipindawo mukomiti iyoyo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe divi rehurumende panyaya yekuti ichatorawo matanho api kudzivirira kupararira kwechirwere kubva kuChina. Asi vaMujiri vakambokurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba yeCOVID-19. Kanzura anomirira Ward 16 muHarare West vaDanford Ngadzore vanova nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanyora tsamba kuburikidza nemagweta avo ekajokoto and company kukambani yeZimbabwe Newspapers Limited inodhinda bepanhaure Herald vachida kuti rikumbire nekukurumidza ruregerero kwavari panyaya rakanyora musi wa 24 zvita. Bepanhau iri rakati vaNgadzore vakasungwa mushure mekuita zveuori pakutenga nzvimbo dzekuvakira muguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata vatauriri veZim Papers. Asi vaNgadzore vapa Herald mazuva maviri kuti ikumbire ruregerero kusadaro votora matano. Mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vaNgadzore.
Malawyers vanyorora Herald vari kuti izvo pandakasungwa ndakaposungwa about 2 weeks ago ndapuwa mhosva yekunzi izvo ndakabata mazamu umwe muland baron ndikarowa umwe muland baron ndiyo mhosva yandakapuwa ndakapuwa too much charge ndikazopuwa free bail. Ungwana panopuwa free bail necourt zvinoreva kuti izvo hapana mhosva hapana humbo hapana na witness venyaya iyoyo angari mafabrication because ndakarwisa maland barons vaitengesa land mumeborain ndakarwisa maland baron angari politically connected nenyaya dzavo dzavanga vachiita mumeborain ndakamisa because isusu tiri kuti izvo hakuna land inozoyenoitwa even kana land iri private or iri estate council ndiyo inoplana ndiyo inoita zvose nenumbering so izvozvo vanga vasikazvidi izvozvo ndobva vandisungisa.
Sei musiri kufara nezvakanyorwa nebepanhaure Herald panyaya yekusungwa kwenyu?
Herald vakaenda go further richiti izvo pandakasungwa 2 weeks ago ndakapuwa mhosva yekutekesa mastands inonzi land scan dzinova nhema because ruma details ndakapuwa free bill pamusoro pamberi pemutongi wecourt achiti izvo nyaya iyi inyaya isina musoro inokodzera kupuwa free bill but because vanoziva kuti izvo kwatava kunanga tava kumusarudzo vada kunyora nhema vachiti ndakasungwa inyaya dzemastenzi nekutengesa mastenzi emuneborain dzinova nhema. Zvechipiri zvakare vakanyora zvakare vachiti inini sakanzera Ngadzore ndanga ndiri pati yevanhu ndiniki mangwana akanyora achiti ndanga ndiri pati yevanhu avo vakachaya meeting Finance Committee yakashoma mastands.
Imi manga musiri musangano here vaNgadzore?
Handisi member of Finance Committee, handisiti imomo zvakare handira kuzvipa stand. Committee of Finance inotsewana vamwana vanenge varimo but any beneficiary anenge apinda mumeeting yari beneficiary mutemo unoti iyo munhu iye anoita recuse himself or herself. Zvakare vakaenda mberi vachiti izvo ndakatenga stand ne $1,000 iri about 6,000 plus square meter ndikatenga futi stand ne $6,000 zvakatenderera muwanhu achikatamadza kuti kanzera angatenga stendi nemari yakadaro iri muZimbabwe muHarare munzvimbo yakafanana nemasasa anova manyepo again.
Asi kasi makanzura vaNgadzore muri kunzi muri kuita uori unotyisa mukanzuro.
Hatisipa pakuti tipote corruption. Corruption totoiramba and vaenda corruption through always say kuti izvo zvinhu zvese ngaisiri pamutemo pajekerere. Why some of us takaisa mazita edu inyaya yekuti izvo we have nothing to hide because zvinhu zviri proper zvakaapplywa and process iyoyo yasati yapera ichiri pakati.
Kanzura anomirira Ward 16 muHarare West vaDanford Ngadzore vanova nhengo yeCCC vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muSouth Africa vanoti uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino mushure mekuputika kwerori rainge rakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari musi wa 24 zvita wasvika pamakumi maviri nevanomwe. Hurumende yakatanga kuzivisa kuti vanhu gumi nevasere vainge vafa, asi uwandu huchitarisirwa kukwira sezvo paine vamwe vakatsva zvakanyanya vari muzvipatara. Russia inonzi nhasi yarwisa Ukraine ikakanda zvombo muguta guru renyika yeKiev uye reKharkiv. Mauto emuUkraine anoti adonedza zvombo zvemuchadenga makumi mashanu nezvina pamakumi matanhatu nepfumbamwe zvakandwa neRussia nhasi. Hurumende yeUkraine yashura zvikuru Russia ichiti iri kubhomba nzvimbo dzinogara vanhuwo zvavo apo vakawanda votarisira kupemberera goredzva. Mutungamiri weUkraine waVolodymyr Zelensky vari kuti chibvumirano cherunyararo chinonyoreranwa chete kana Russia yabvisa mauto ayo munzvimbo dzose dzayakapamba. Asi Russia inoti Ukraine inofanira kubvuma kuti itore matunhu ayakapamba muna Gunyana, anoti Luhansk, Donetsk, Eston neZaporozhye. Vamwe vezvematongerwo enyika, vashandi pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti gore ra2022 iro riri kupetwa nemugovera uno ranga riri gore rakashatisisa zvikuru munyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeZANU PF, vachiti pakave nekukwira kweuwandu hwevanhu vakashungurudzwa kana kusungwa vaionekwa sevaipikisa hurumende. Vanopa muenzaniso yekusungwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira umiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala pamwe nenhengo dzebato reZimbabwe Transparency Party idzo dzakagara muchirongo kwenguva yakareba. VaScala naNasi vachiri muJerry sezvo vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Hurumende inonziwo yakashandisa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA kunyaradza vanoipikisa ava pamwe nekurambidza misangano yevanopikisa. Vemasangano akazvimirira vanoti vakawedzerawo kutya kwavo mushure mekunge dare reparamende rapasisa bhiri rinonzi rinosunga mashandiro avo rePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill iro ramirira kuzeiwa mudare reSenate. Asi vamwe vanoti hurumende haina kodzero dzevanhu dzayakatyora sezvo zvese zvayakaita mugore rino zviri mubumbiro remitemo yenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yevechidiki vebato reZANU PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje pamwe nemutungamiri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa. Tatanga nekubvunza vaMutasa kuti vanoti kudii negore rave kupera iri.
Gore ra2022 ranga rakaipa zvakanyanya kuruzhinji rweZimbabwe. Takaona kubudikidzwa kweruzhinji rweZimbabwe kuchiona mitemo yakaisungidzirwa kuti yakasara kurebhizha yechishandiswa mitemo wekuti vanhu havatenderwe kuungana, veopozishen havasi kutenderwa kuungana. Pavakaungana panguva diki diki takaona vanhu vachifa kukwekwe vachiurawa pamarani. Takaonazve chinotyisa chishamiso chekutatambonzwisisa kuti tikufamba sei sehanzvadzi yedu Moblessing Ali akatemwa temwa. Political violence yakakura zvakanyanya kwaku vanhu vairohwa, vanhu vetriplec. Isuwo vemacivil society takavharirwa mukana wese wezvamatrade unions, mastudents movement, machurch. Hakuna aitenderwa kuungana kuprotesta peacefully kana kungounganawo zvazvo sezvatakaona kunyange nevafundisi vachivharirwa. Saka igore rekumbunyikidzwa kwakanyanyisa vatiri kushuvira kudai zvese zvasara mugore rino.
VaGakanje, manzwa zvataurwa navamutata uyewo zvamunotaurawo pamusoro pa2022.
Ndipinda mukoma, 2022 rakave gore rakasimudzirwa kodzero dzevana vezimbabwe neruzhinji nehurumende yedu yezimbabwe. Gore ra2022 hurumende yakatarisa ikaona kuti vana vezimbabwe vanoda bandiko reutano rakasimba rinovachengetedza. Hurumende ichitarisa kodzero dzevanhu kuti nyaya yekuti vanhu vaone mvura ise human rights yakagadzirisa kukavakwa madhamu mazhinji akaparurwa zviri pamutemo napurezidendi wedu. Vakaona kuti nyaya yekugadzirwa kwemigwagwa ise basic human rights. Ndosaka makaonawo munangagwa purezidendi wedu achigadzira migwagwa zvinoshamisa zvikuru. Panguva mitoteyo pakusimudzira nekuzadzisa kodzero dzevanhu kwakaitika nzvimbo dzakamuka mudare reparamende nemumakanzuro tikaona isu vanhu vachizvisarudzira vavaida zvakaita kuti mushangano wezvano PS utore nzvimbo mbiri dzadziri maoko eopposition zvinoti ekwe nemutasa south. Saka takatarisa gore ra2022 takaona kukosheswa kwekodzero dzevanhu zvakasvika pakuti vatanga vachikonzereka mirizhonga nevatanga vachitadzisa vanhu kugara zvakanaka vatorerwe matanho anopindirwa nekubire mutemo. Saka ndiri kutenda zvikuru gore ra2022 ranga rakatimakira.
Vamutatsa manzwa mhinduro iyo, pindai tinzwe.
Hatidi kutaura zvinhu zvinotadzisa nyika kuenda kumberi. Ngatitaurei chokwadi, zvinhu zvinoda kugadziswa zvigadziriswe. Migwagwa yakaparara yese, vanhu vari kutambudzika munyika ino. Kana takatarisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero, vasikala iko zvino vatova ne 192 days havasati vatongwa, zvotiratidza kuti kunyange naSmith vakagara vana Mugabe, vana Ngomo, vanaani mumatorongo vaigara vatongwa vatopiwa mutongo. Kana kuapartheid South Africa, Mandela akagara mujeri atongwa. Asi kino tasangirwa chinhu chatakamboona pakudzvanyirwa kwevanhu vese pakistani, zvekuti munhu anongogara mujeri asina kutongwa. Zvadzokwa zvatakaona kuna Nadabengwa, zvatakaona kuna Lookout Masika.
Vagaga nje tiri kuona mitemo yakaita seprivate voluntary organization TVO bill ndezvimwe zvezvinhu zviri kunongedzwa kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Munoti
TVO bill yamataura iyi inyaya iri kutsemedza makuruku akaita sana Mutasa. Ipapo ndandakanga naimwe nyaya makurukoti vamutasa ndiregore ravakadyiwa kuzepct iyo vachibviswa zviri pamutemo nekuda kwekuti nyika yedu inokoshesa kodzero dzevanhu kuti vazonoperawo kaisqualition muzimbabwe. Saka mabandiko ese macivic society akazvimirira anoziva zvinangwa zvaakanyoresa kuhurumende anotevedzera mutemo, hapana kana nerimwe chete riri kuchema. Vari kundochema ndivaya matsotsi. Panyaya yavasikala, aiwa vasikala vakanga vapiwa bheyu vakati wamabhewa akawanda vakaramba vachidyiwa netsananguro ndiye umwe wevamwe vakarumwa nechekuchera.
Vamutasa, hanzi vemasangano akazvimirira muri kuita madiro adyo jina pakutyora mutemo zvaita kuti padziviswewo mitemo inoreguleta mashandiro enyu, taurai tinzwe.
Hakuna zvakadaro. Pasi rose tiri kuzikanwa nenyaya yecorruption. Ndiye saka mechiona pese paitwa kana mawazi vanhu vanorwisa corruption ino ndiye ari kuita mukurumbira pasi rose ana hope wechimwoni. Nenyaya yekuti munhu wese ari kuziva kuti upfumi hurimo munyika munomu, asi zvese izvozvo hazvi kuwaka upfumi hwenyika, huri kuwaka bedzi nekupfumisa vanhu vashomanana iwo ana vakanji vachipuwawo mafufu.
Maita vamutasa vagakanje timurai tidaro
mani kuzvizera kuti vamutasa ndiye umwe wevamwe vanochera lithiamu zviri kumbeke mutemo muno muzimbabwe vachitotengesa kunze kwenyika. Kana vachiramba vamutasa ndine hombo hwacho ndangori tipfuure nepo vasazopomere kuti hurumende ukati vamutasa imini munoita basa rekuchera lithiamu muchitengesa zviri kunze kwemutemo. Kana muchiramba hombo hondi nawo vaakurwara hama yangu dakanji
vamutasa pindurai zvipomerwa izvo.
Hama yangu inenge yaakutorwara nepfungwa. Handina chinhu kana chimwe chete chandivakatingachera kana mbambaira chaiyo handina kana muhomba wembambaira wandatingachera. Saka ndoenza umbowo here? Ndoenza umbowo here wokuti iwe unochera?
Vanga vari munhengo yevechidiki yebato rezano PF muHarare district vaAlex Gakanje, manzwawo zvakare kubva kumutungamiri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare nestudio 7. Muchirongwa chedu chelive talk cheWomen's Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisa mamiriro anga akaita zvinhu kumadzimai tichitarisa kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vasori vopomerwa mhosva yekuedza kuda kuviga nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapondwa muzvaremo Blessing Ali vaine dzimwe hama dzemufi nezuro kumabvuku. Zimbabwe Energy Regulator Authority kana kuti ZERA yozivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta edhiziri nepeturu kutanga nhasi. Veruzhinji vokurudzirwa kungwarira kubatwa nechirwere cheCovid-19 chopararira zvinotyisa kuChina. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiyamina Gaino kumede side.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha kulilela indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 kaMpalakazi 2022. Igama ngukeino kumete saidi. Endabeni zethu namhla.
Ukwakatesi sile kweza. Kemisele uti, dino ukuinde uti, uti lia yesita. Inti yon, iyo, iti Christmas ina yaka, iti sile kweza. Kwa ufele sale le kweza wa mbi, nisale, nisale ajani, asale le kweza.
Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephethulo ledizili.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabe bevela kwamanye amazwe behambe ukuyarejista ukuyavota. Ngoba lokhu kwenza ukuthi even laba abasakhulayo laseZimbabwe labo bekhuthazeke.
Iningi labeZimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu leKhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bathiye bebhalisile ukuvota. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, isikhiphe umbiko wokukhwezwa kwentengo yamafutha awephethulo ledizili. Lokhu kungemva kokwehliswa kwalezintengo kuliviki ephelileyo ngamasenti alinganayo. Amafutha ephethulo asezabiza idola leMelika lengxenye $1.50 ikhuphuka ngamasenti amabili. Kuthi amafutha edizili wona asezabiza idola leMelika lamasenti angamachuma isithupha lanhlanu $1.65 ikhuphuka ngamasenti amathathu. Studio 7 ixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho ukucubungula lolu daba.
Kwezokuthiwa khona ngeviki ephelileyo uhulumende ngezera behlisa intengo yamafutha kwakutshengisa vele ukuthi abantu babengajabuli ngakho ngoba ukwehlisa intengo yamafutha nge-2 cents akutsho lutho. Leyo sezekunanzelele nxa uvele ujali ukuthenga ngoba ama-petrol stations then athengisa amafutha ngentengo ezitshiyeneyo. Nxa uvele ungasatshelwanga ukuthi yehlile awusezekekwayo. Njalo okwakathesi ukuthi selekhweza kutshengisela ukuthi kulo uqinde uthize uthi liyayehlisa intengo iyo lithi Christmas ingakaqali sitheli kweza. Kwakuvele sale le kweza ngoba ngihlale ihlala njani bahlale bayikhweza into yakhona. Kuthi ukuthi hayi lapha ngamanjani ngamanjani sibili makweni lapha yakazi.
Ubona isizathu sakhona sokuthi yehliswe intengo kuliviki ephelileyo ngamasenti amabili. Kuthi kuliviki ikhwezwe njalo ngamasenti amabili ukuthi bebevele bekwenzelani.
Bona phela ngisho ngabe futhi bona yehliswe intengo yamafutha ipetro evame ukuthi ihambe ngabantu isetshenziswe ngabantu izulu isebenzisa amabhasi lezimoto ezincane kodwa ithwala izimpahla idizel beliya ezimihlanga nxa bekabe ezama ukuvala amehlo abantu yini singazi kodwa nje njengoba ngithitha ukuthi nxa ungazi yehlise intengo ngeviki epheliweyo iyikhwezi ngekhathesi kutho ukuthi vele ngenye eliqili kumbe vele awukwazi okwenzayo ehulumende-ke lo thatha
kwenye abato bangani womazilani kena hati nina yudelela iso bezima
manje chintengo ya mafuta ezimota emhlabeni mshabe nuonge chigelele uminjani kakulu mwazi kangela impile pakatiwe le Russia lele Ukraine
yoba mama ya mazitate ya hazi watu kwa nabaya kweza intengo ya mafuta mba ule impile Ukraine kwa isozi Ukraine ufiga lapa ekwa na nate Zimbabwe mwazia zike Zambia intengo ya mafuta ipanti mle yetu kweta wa mafuta abu kwa chala mfetile Zimbabwe intengo ya mafuta ya Afrika ipanti yepoto na ipanti china iti utela sile kulu mende ove lima zisida kwa imitele ya kwa na mimeni fawa entengo ya mafuta agugu agucho lito uti FCC wezi wama ya maji wana baya kweza nje mwa ukuli mende wetu ya weziza imale imeni mafuta
ugu kwezwa kwe entengo njalo uwa mafuta konoku ubona loku kwezwa kuza kweza yini entengo zempasa yelizo
ile kini songoba ala oso business na kela bikulina besile tivena na ukuli mende anaka kweza entengo ya mafuta na wabaya kweza entengo wezi mpasa wezija dolo kota wana la kweza ukezi uwezula awso hindi enezi jili mlezi bawe uishkeli uti mpeni yogu ya ikwele mtu sen ya nikila nga 20 nga 30 nga 50 sen waza kata njituwa leza basi batu wana hachi test kweza na vengi nasi kangila lele lezi kwele 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 kwa ndi suguti izi tezo ekambila na le skolo ama grocery ama uniform gonge vya kwele kwele singe tenki nye na ba ele siya usikala nje uke nyuari kwele cha kezi
kubona ntengo ingesa ine skati nesizayo nga kuyikubana impile eRussia leUkraine ingaphela
angiboni ukuza kwabe lo mehluko ngoba phela bethi namaphepha siyathatha kumithi list kuyo-Iran nabo-Iraq imikhumbi yakhona vele ayifikile emeterinye angiboni ukuza ukuthi lapho kwakuthiwa khona intengo yamafutha isehlile emhlabeni jikelele eyethwa engihle
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezomnotho exoxa le-Studio 7 ngocingo eseHarare iningi labeZimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu leKhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bachiye bebhalisele ukuvota lokuyakhangela ukuthi amagama abo akhona na kuluhlu lwababhalisela ilungelo lokuvota ole voters roll ukuze banelise labo ukuphatheka ukhetho lomnyaka ozayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Laba bantu iningi labo ngelisebenza emazweni angomakhelwane anjengeBotswana, South Africa, Mozambique, Bilitani lamanye. Omunye walabo ababuye kukhefu leKhisimusi evela kwele South Africa lapho asebenzela khona nguNomzana Tapera Majianike othi ukubone kufanele asebenzise leli thuba ukuyabhalisa ukuthi athole ilungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
I have registered. I did that when I just arrived in the country.
Sengibhalisile mina. Lokho ngikwenze ngisanda kufika elizweni ngoba kulilungile lami. Ngilomlando wokuthi ngiphatheke kukhetho oluzayo.
UNkosazana Patience Sibanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uncoba inyathelo elihle elithathwa ngabahlala kwamanye amazwe.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabe bevela kwamanye amazwe behambe ukuyarejista ukuyavota. Ngoba lokhu kuyenza ukuthi even laba abasakhulayo labo abahlala kulelizwe laseZimbabwe labo bekhuthazeke ukuthi beyevota.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungakwa upha umbono wakhe.
So okwakathesi kuyamele kube lesikhathi ukuthi abantu bazise ukuthi abantu laba abazorejista abantu abalethwa ngumhlangano besuka emapulazini kumbeni ngabantu iqiniso abasuka ediaspora.
Lokhu okukhulunywayo ukuba abanye bathwalwa ngezimota ngabamabandla ukubasa kulezo ndawo zokubhalisela, uJenesani uthi akaboni kuliqiniso lokho.
Ngepolitiki yeZimbabwe makwe ukuthi siyachotheza kumbeni siyananzelela dabe sikhangele ubuchopho bezana okwakuqala. Okwesibili, akukacaci ukuthi abantu abediaspora bengarejista ukuvota bavotela ngaphi.
Esinye isiphathamandla sezeki esigabeni seMashonaland West, umnumzana Austin Ndlovu, uthi kuyabongeka ukuthi abantu abahlala kwamanye amazwe abakuleli bakubone kuqakathekile ukuyabhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Langa COVID-19 iguqule indlela abantu abaphila ngayo, iningi liyavuma ukuba yabonisa ukuqakatheka kokusebenzisa inkundla zebulenjini ukucebisana ngokumayelana laleli gcikwane. Inzalo yaseChangwa eBulilima ehlala emazweni yabambana yaqala ukuphathisa izikolo zalindawo ngamamaski kanye lama-sanitizer ukuze abantwana besikolo bavikeleke. Lanxa bamanyaniswa lubhubhane luthe ulakalaloso lunganeno, baqhubekela phambili bekhulumisana beqhuba ezinye inhlelo zentuthuko ezigoqela ukuvuselela ukwakhiwa kutsha kwedamu lenunu ukuze izakhamizi zalumango zithole amanzi. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini omkhulu eChangwa lapho izakhamizi ibuye ngobuningi zizothakazelela umsebenzi omuhle okwakhiwa kwedamu labo lenunu kungenasizo oluvela kuhulumende kumbe kunhlanzi zizimele zodwa. Mnumzana Gretman Mkhwebu uchaza ngokulungiswa kwaleli damu.
Indaba kanunu yaqala ngesikhathi kune COVID laphana esikhathini high school. Masasizwa umbiko ukuthi uhulumende ungathi kuyamsinda sometimes ukuthi kuthwele abantwana ama PPEs nalezi zinto zama-sanitizers orate. So ngoba luhlelo lwaba yimpumelo kakhulu sahamba sesima sesiqedile. Amadoda ngoba axoxa vele ingxoxo kayiphele basebenzi right ngoba amadoda asebenze kahle kanje sabambana plan bani esingayenza after that uzosiqhubekisele phambili isipoti sakithi ngoba siyesiqaphele kwesikhathi amadamu amaninginingi uhulumende ucine engena sibona abantu sebethi yeye uhulumende lapho sesenzile wathathe wathi hhayi ngeke kwenzeke lokho idamu leliyana ngelo mphakathi ngoba liseplazini lomphakathi.
Amazwi kamkhwebu agcizelelwa ngumnumzana Meluleke TJ Maranatha Mhlanga ongomunye okhokhele ekuthaseni imali yokwakha leli damu njalo bebeqoqana kumakhasi ozilibazisa awe-social media.
Sahlangana kanjalo sili kumakhasi ozilibazisa nakasebulenjini emoyeni sazohlangana edamu lapha saba lomsebenzi wokuqala ngo-21 March kumnyaka ophelileyo. Kuthe kuthatha njinyanga eziyisikhombisa 7 months idamu beselivaliwe silinathi ngoma. Sahlanganisa izimali singabantwana bakulesi sigaba abasemazweni agoqela eBotswana, eSouth Africa nakhona apha eZimbabwe kanye labasemazweni ngaphetsheya. Sahlanganisa imali ukuthi-ke sisukumise idamu leli. Ya lalife umduli ladilika ngo-2005 kwaba liganga kwasala kungalalutho kodwa sahlanganisa imali engange-275,000 rands sadinga ukontraktor wasenzela umduli nandilimile lamhlanje.
Baqhathe ikampani yomlimi lomfuyo odumileyo umnumzana Neville Rosenville ukuthi bakhele leli damu. Yena ubonga ngokubambana kwabantu beseChangwa.
Lapha a community got together and they did that project on their own. No help from anybody else, no donors, no help from anybody but out of themselves. And you people can be very proud of that. Well done, my brother.
Ukoko omamoyo ngomunye oncedisa ukwakha idamu ethwala amatshe uThabe uManzi.
Ngiyajabula singiyakajabula singakhulu kakhulu ngoba sesiyakhiwa inhlanzi inkomo sezilethe kwalapha kube kuhle kakhulu nahlela emadlawuni ngathi ngicethi sezingayicela laba buhlungukaikapa ngathi o sokuzapheka kodwa kabe ngaphaka amatshekalaaqeda leqeda uzaqeda.
Induna lesi sigaba uChief Sikhathini uziqhenya ngenzalo yesigaba sakhe lokubambana kwayo.
Ukubambana kuqala ekhaya, kufanele kuqala ekhaya bese kukhuthaza umdlalo ukuthi kufanele sibambane, kubambane umama lobaba ekhaya, abantwana bese bebona isibonelo. Ubukhokheli nxa bubambele kuyenza labantwana bebelula ngoba thina esikhathini esiningi siyibukhokheli bomdabu. Kukhuthaza ukubambana kungalani ukuthi ungwe-political party, inzo ngwekholo oluthini. Into esiyigubuzelayo ukuthi uthando malungise phakathi kwabantu.
Enye inkokheli yezombusazwe okubandla le-TBC unkosikazi Bekezela Maplanka udabuka esigabeni esidelelezane leChangwa laye ebelikulo umkhosi.
Labadala bahlupheka ngenxa yokuswela amanzi bahlanganelana benza umsebenzi ongaka wokugeza idamu esigabeni. Kungumsebenzi omuhle kakhulu. So siyababonga kakhulu abanewethu ukuthi phakathi kokusebenza okungaka ngoba siyazi basebenza nzima. Abanye bayasebenza eGoli, abanye kubo-UK, abanye kubo-Australia. Akumnandi ukungahlali kwelapho ekhaya.
Kunesitsho esithi vuka uzenzele. Inzalo yeChangwa ehlale eBotswana, South Africa naseBrithani isebenza nabasekhaya bavuke bazenzela bathi ukukhala akusizi. Nanku sebele damu lamanzi ezifuyo lokunatha. Ngimele Studio 7 eChangwa eBulilima kwele Plumtree igama langu Ezra Chisasvanda.
Abaphila ngokuthengisa ezidaladini bathi umnyaka ka-2022 esesiwugqiba ubulukhuni okwamagama ngoba sebebaningi abantu asebebanjwa ngamandla ukungena kulomsebenzi. Abanye babo bengelamvumo, lokhu sokubangela ukuthi impahla zabo zingathengwa kuhle njalo bengatholi inzuzo eneleyo yokuziphilisa. Unkosazana Deborah Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uchasisela uSithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Umnyaka lo ka-2022 ube nzima kakhulu kithi thina informal sector sikhangelane ezigabeni ezitshiyeneyo, sikhangela ku-financial, imali zethu bezingabambeki kahle, sesesikhangela khona ekuthengiseni. Ubesile competition enkulu kakhulu ngoba wonke umuntu useku-informal sector. Ufinde ukuthi even labaku-formal abaqhatshiweyo bebesiba lesikhathi sokuthi beku-informal ukuze bethole izimali ezitshiyeneyo, bethole ukuphila. Ngoba ngapha ku-formal bethola izimali ezisemakhadini ezisemabhenki, kungatholakali usizo lokuthi bethole. Iye senze sisebenzi sayehluleka ukuthi sireshe ama-targets ethu ode sakhangelele pulazi lakhona. Lokhu ukuthi sisanda ukuphuma ku-COVID-19, ama-restriction lawa. So abantu kade besaqalisa ukuhluma, besaqalisa lokuthi bebone ukuthi kuhodeka ngaphi njalo ngaphi. Njalo sibeze sikhangela futhi ukuthi sibe sine-challenge kwi-informal sector. AmaChina asegcwele kakhulu emashophu lapha, achiphisa izigqoko, achiphisa impahla, achiphisa izochiphisa even nama-vegetable. Kugcina lathi i-competition yethu siphansi, thina sebe sihodile si-genuine. Kodwa bona befike sebethatha izitafu zabo ezimele ukuthi ngabe zihotiselwa thina, bona sebethengisela individual. So ngenye i-challenge esike saba layo. Sibeze sikhangela njalo futhi ukuthi okunye okusehlulekisileyo kakhulu, ngizabe lokhu ngikhuluma lokuthi uhulumende kumbe ni-city law council uyehlulekile ukuthi esincedise thina njenge-informal sector esibhadalayo ku-city council. Esithi sinama-license, lezi ndawo ezibhadalwa ngama-license every month. Uyehlulekile ukuthi ucontrole kule ndawo koBulawayo ku-5 Avenue eyavalwayo nge-COVID, but kube lama-illegal vendors abuyazohlala kungekho emthethweni bathengisa.
Lo ngunkosikazi Deborah Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usethule iziqondiso ezintsha ze-COVID-19 zokwamukelwa kwezihambi ezivela kweChina zingakangeni elizweni. Kuzamela ziqale zihlolwe ukuba kazila COVID-19 na. Leli nyathelo lithethwe kulandela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwe bele-COVID-19 kweChina. Kodwa uhulumende walelo lizwe engaqinisi ezakhe iziqondiso zokumelana naleli gciwane. Umqondisi wenkampani ye-Southwest Airlines, umnumzana Bob Jordan, wethule umbiko exolisa ngokuphambaniseka komsebenzi wokuhamba kwendizamtshina zale inkampani ngesikhathi sekhefu esithi baphanjaniswe ngomumo womkhathi. Kodwa unobhala obona ngomsebenzi wokuthwala kwabantu lempahla, umnumzana Pete Buttigieg, uthi okwenzakala kule inkampani akuselani lomumo womkhathi, esola ukusebenza kwayo. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Bathi kabasavunyelwa ukukhankasa ngokuthula, ukwenza imihlangano lokunye okungenza ukuba basekelwe nguZulu. Okwamanje kulamalunga amabandla aphikisayo awemthwakazi Republic Party, ele Citizens Coalition for Change, lamanye avalelwe entilongweni kulandela ukwetheswa kwawo amacala okutshotshozela uDlakela. Bathi konke lokhu kwenziwa libandla elibusayo elingafuni aphikisayo akhankasele ukhetho oluzayo emphakathini. Kodwa abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe bathi amabandla aphikisayo amanikiniki, ngakho ke angeke asuse ibandla leZANU PF embusweni. Kuyini okungenziwa ngamabandla aphikisayo ngomnyaka ozayo okungenza ukuba enqobe kukhetho oluzayo? Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele kanye lomnumzana Kudzai Samaita olandela ezombusazwe. Umthombeni usungula lingxoxo.
Mina engikubonayo kunye kuphela nje okukodwa ukuthi kusetshenzwe nzima ukuthi kucelwe kumbe kukhuthazwe abantu ukuthi bayivote. Ngoba okukhanya kusenzakala ungathi abantu abasazihluphi ngokuthi bayivota ngendlela yokuthi sekungathi sokusengqondweni zabantu ukuthi hayi loba singaze sivote akusoze kwenzakale lutho. Angibona ngathi ayisilo qiniso lonelo. Okukhona kufanele ukuthi abantu baphume bayivota, bakhuthazwe baphume bayivota. Ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kuyehlula njani. Ngoba lokho kuthiwa kuza rigwa, asila qiniso lokuthi kungarigwa nxa kuyukuthi ama-votes awe-opposition maningi ukwehlula lawo awe-main party.
Ye, sizwe Baba Samaita, ubona njani sibili wena ukuthi kwenziwa la?
Ngibingelele, ngiyabonga njalo ukuba phakathi kohlelo. Mina into engayitho ukuthi amabandla aphikisayo ikakhulukazi ibandla elikhulu eliphikisayo le-CCC kumele ukuthi lithathe amanyathelo wonke azakhombisa abantu ukuthi nxa ngabe bezavota ivoti yabo ayisoze yebiwe njengoba sokujwayelekile. Yebo kambe njengoba uMthombeni sisho ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bonke baphume ngobuningi bayirejista bayevota, kodwa ibandla ephikisayo kufanele ukuthi libe lendlela zokugqugquzela abantu ukuthi babekwazi ukuthi ivoti yabo ayisoze ijontshwe. Lokhu kungenziwa njani? Kungenziwa ngokuthi kukhonjiswe amanyathelo wonke afana na le media ukuthi siyazi ukuthi eminyakeni edlulileyo yonke le inqangala kuzaba lokhetho ibandla elibusayo liyayiphatha imedia linganikeza abanye ithuba lokuthi basebenzise ama-channel wonke afana nalabo ZBC lento ezinjalo. Kuye futhi indaba yokuthi lapho kubalelwa khona amavoti, lalapho okuzavotelwa khona, lalabo abazabe bekhangelela amavoti, ngingathi ama-monitors. Ngale kwalokho futhi ngiphinde ngikhulume ngendaba yama-centers lapho kuvotelwa khona, iZANU-PF. Iyayithatha izeki ifake ekhwapheni. So izinto ezinjalo kumele ukuthi ibandla eliphikisayo lingavumi ukungena okhethweni ngaphambi kokuba izinto zilungiswe.
Ye, Baba Mthombeni, singathi kumbe ibandla leZANU-PF lingani lapha nalapha kungani liyavimba othintini. Kodwa-ke amabandla aphikisayo akhanya sibili alenkinga ezimangalisayo sibili ukuthi lokuthi ayekhethweni kambe abatshayi lokho kuthiwa yi-on goal ngesilungu.
Ezikhathini eziningi kukhanya kuyikho khonokho. Ngoba eqinisweni sibili nxa kuyukuthi kulokhu kuphikisa okuthiwa khona kuphikisa ukuthi asithi thina mina nginje ukuthi wena hamba Mthombeni uye kukhuluma ngezinto ezingenza ukuthi siwine. Inambala ngathi ziningi kakhulu. Angithathe nje owodwa, asithi thina nje mina ngingakubuza nje la odiwe khona khona thina. Ngubani ofuna ukuthi ahlale emnyameni lapho ungenamagetsi khona? Uyabona ukuthi akula muntu ofuna ukuhlala emnyameni angithi. Then ngubani ongenza ukuthi kube namagetsi? ubona ati bona abantu abayiba benza kube lomnyama kathi mina singabavotela abazaletha ina magetsi after tomorrow kule kunjalise igcekeni ukuthi akulandwe njalo zokuzakala. So okunye engutshoyo yimessage ukuthi khona utshaye lapho wenwaye lapho kuluma khona, ungaphonguhahaza nje ukhuluma izinto eziningi ezingaphathelananga lalokho ofuna ukuthi ukuwina. Ziningi izinto ezingakhulunywa i-opposition laphana ezingalandelwa eziqumbaqumba abantu, abantu balandele bayekwenza ivoti.
Ye, siyamuzwa baba Mthombeni. Samaita, singavala khonapha kumafutshanjwa.
Lami ngithanda ukugcizelela kulokhu baba Mthombeni aqeda ukukusho. Kuqakathekile ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe zikwazi ukuthi njengoba kuyaye kuthiwa esiNdebeleni ukuthi kusinwa kudedelana.
Njalo lalabo abebandlela ubusayo bangaze bezwa ngathi uthiwa khona abantu bayabazunda kumbe kunjani. Hayi, thina sifuna amarizalti.
Lapha lizwe umfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele lelo mnumzana Kudzai Samaita olandela ezombusazwe bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi u-2022 bungumnyaka obulobunzima obukhulu njalo obuchiye bengelathemba ngekusasa yabo kwele South Africa. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kwetinengi lezizalwane zeZimbabwe u-2022 bekungumnyaka wenyembezi, usizi, uwesaba lokulahlekela lithemba. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo besifazane ezim imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi indlela engcono yokuchaza u-2022 kwele South Africa ikuthi ubungumnyaka wenhlupheko.
Kusho kube yisikhathi esinzima kakhulu. Singakhumbula futhi u-2022 singene sivela esihlaveni se-COVID-19. Sisathi sibone lokhu kwabuye ucinywa kagesi. Abantu abaningi abaseZimbabwe bahlala South Africa, iningi labantu abanye bayazisebenza. Ngesikhathi kungela gesi abakwazi ukusebenza. Okunye futhi engathi kukhahlameza abantu indaba yemisebenzi. Ilizwe laseMzantsi Afrika lalo lingathi amathuba omsebenzi aya encipha kakhulu. Abantu abaningi bakhona lapha eSouth Africa bazozizamela kodwa imisebenzi ayitholakali.
Umnumzana Gaya Majahana yena uthi alukho ngitsho lolulodwa uhlangothi lwempilo olubahambele kahle ku-2022.
Ukubhadaliswa imali ezinkulu ezibhedlela ze-South Africa, ukuxotshwa emsebenzini ngenxa yokuthi awuyena umuntu we-South Africa, ukuhlukunyezwa nokushiswa kwabafowethu njengo-Elvis Nyati kuthiwa ngabantu bokuza, izinga lokuzibulala kumaZimbabweans liye lakhuphuka ngendawo yokucabanga kakhulu imuli zabo nokunye, ubugebengu obuningi obokuhlukumeza amaZimbabweans nabo bukhuphukile, abanye bayesaba nokububika emaphoyiseni.
Umnumzana Emmanuel Banda yena uthi bekungumnyaka ababone khona inzondo enkulu ivela kwezinye izizalwane zakwele South Africa.
Indlela abantu akadibe behlaselwa ngayo izinophobia bebuhlungu kakhulu ngoba sizothi silukunyezwe ekhaya masibalekela umakhelwane sifike sibulawe futhi nemisebenzi. So kuthanda ukuba nzima ngoba manje namaphemithi lawana bawakhansilile. So into yakhona vele isinzima ngendlela ephezulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi uhlupho olusemqoka olulalise iningi labeZimbabwe ngaphandle kwengubo yikusasa labo kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe esiphila kuleli sibhekane nobunzima kakhulu, ikakhulu esimeni samaphepha ayiwona asephela, amaphemithi akade besinike wona njengoba bethi abasawa-extend. So lokho nje kuyibunzima obungesingazi ukuthi abantwana besikolo siyobathini, siyosebenzaphi, sibuyele emuva noma siyaphambili, asizazi nje singo-Norway sila.
Iningi lithi okudanisayo ukuthi akukabi le nto ebapha ithemba lokuthi u-2023 uza kuba ngcono kulalokhu abahlangane lakho ngo-2022. Minister of Seven, Johannes Begwele, South Africa, in Tuso, Kumalo.
Live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okubhekane labesifazana kulumnyaka ka 2022 osufika emaphethelweni. Singeke hlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wamafutha ezimota eZera isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephethulo ledizili. Sesiligqiba ke lapho uhlelo lwethu olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara